for a sign. Throw my hands into the sky. Looking for a sign. Throw my hands into the sky.
shanda nesimba anofana nzara ndiyani tikasaregerera anotakura pfumi ndiyani tikasanamata mweya unofa ndiyani
tiri rongo rege